zvekwata zviviri zvenyika zvemutambo werugby zvichange zviri munhandare mangwana kuedza kusimudzira mureza wenyika mumitambo nevekune dzimwe nyika. Chikwata cheZimbabwe icho chiri kudaidzwa kunzi maGhost Sharks chiri kupinda munhandare kusangana neDown Touch Griffons iyo iri kutungamira makwikwi ari kuitwa eCurry Cup aya. Chikwata icho chiri kutungamirwa naHilton Mudariki chinofarira kukunda mumutambo uyu kuti tisanyanyosaririra mugungano remakundano aya mushure mekurohwa 34-10 neBlack Lion yekuGeorgia mumutambo wacho wekutanga. Pamusoro paMudariki, murairidzi weMaGhost Sharks Brandon Dawson achange achitarisira zvidavado kubva kuna Russell Dina, Kyle Galloway, Darryl Makwasha, Godwin Mangenje, Gabriel Sipapate na Tyran Fagan. Mutambo neDown Touch Griffons uyu wauya zvekare panguva iyo chimwe chikwata cheZimbabwe chevatambi vanomwe cheMacheetahs chere muHarare Sports Club mumakundano eZambezi Challenge neBotswana neZambia. Murairidzi weMacheetahs Reki Chirengede ari kushandisa mitambo iyi kugadzirira makwikwi emaWorld Cup Qualifiers ayo achaitirwa kuUganda. Chikwata icho chinosanganisirawo Jerry Jaravaza, Kigwan Cook, Vuyani Dlomo, Kuda Nyamapura, Kuda Chiwanza na Carlos Matema Tema chiri kutungamirwa naKudzai Masawi. Makundano eZambezi Challenge aya ari kutambwa kwemazuva maviri akateverana. Totarisa mutambo wenhabvu. Murairidzi mutsva weNgezi Platinum Stars Benjani Mwariwaru atarisana nemutambo mukokoto apo madamburo mangwana ere kusangana neDynamos muBaobab Stadium. Dynamos haisati yamborova Ngezi muBaobab Stadium kubvira muna 2016 apo madamburo yakapinda muPremier Soccer League. Asi mungorori wemutambo wenhabvu vaFarai Kambamura vanoti dzimba reyanhasi iyi iyo iri kuchairwa nevatambi Bill Antonio naEmmanuel Paga yakasiyana nemadhimbare emakore apfuura.
Vatambi vanavo endi haiwa gore rino iri do timu yekutarisa vanenge vachatotora yomuko.
Munhandare yeNational Sports Stadium muHarare mune mumwe mutambo mukukutu pakati peTry Angle iyo iri pachinzvimbo chechitatu neHerent House iyo iri pachinhano chechisere. Murairidzi weHerent House kumbirai muti wekuziva anoti vateveri vechikwata chake ngavauye neuwandu hwavo kuzovatsigira.
Ngavauye wakawanda vatipo rutsigiro. Vakomana vakwanise kutamba kana ivo vasipo vanodawo kubatsirwa nekuvakurudzira kuti vatange vachitamba nehomwe.
Chicken Inn iyo iri kutungamira gungano reCastle Lager PSL iri kutarisirwa kutora mapoints ese matatu apo iri kushanya kugweru kunosangana neHwahwa. Muteveri weCape United vaPhilip Regede vanoti hapana chavari kutya pamutambo wavo neYadha neSondo muNational Sports Stadium.
Isusu seCape tikangorova tinazvo kuti tingambotya kana kudira.
Mutambo uyu uri kuya zuva rimwe chete apo zvikwata zvakaburitsa mari zhinji kutenga vatambi vatsva Manika Diamonds neBlower Chiefs zviri kusanganawo muSakuba Stadium. Mimwe mitambo yenhabvu yesvondo rino ndeiyi: Mugovera Blower City vs FC Platinum Luveve, Black Rhinos vs ZPC Kariba Sakuba, neSondo Highlanders vs Cranbourne Bullets Barberfields. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.